Nelse. Oh yeah. Kana ndika fanasi. Dinoziva ndakambo wira o murudo. Oh yeah. Yeah yeah. Now my dick, give me more. Ndipapa tita neru.
Let's go.